ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu za nasi china nyamavuvu 24-2017. Vanhu gumi nemumwe vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yange yakatakura vatendi vechechi yeThe True Apostolic Mission inoita njodzi kukama TV. Politburo yeZANU-PF inoita amai Maud Muzenda gamba renyika, uye vave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kuHeroes Acre. Vanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF vanorwisa vanhu vari papurazi reManzou iro rinonzi nehurumende rakapiwa amai Grace Mugabe. Mutongi wedare repamusoro Mbulawayo vaMartin Makonese vanoti vaiva mutevedzeri wemeya weBulawayo vaGift Banda vakadzingwa basa zvisiri pamutemo. Nyanzvi dzoshushukana nekuvakwa kwedzimba panzvimbo dzinochengeta mvura pasi. Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable paLive Talk na8pm nasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga inonzi yakaitika kupurazi reManzou kumazuwowe mushure mekunge vanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato reZANU-PF varwisa vanhu vanogara papurazi iri vachiti ngavabve kuti amai Grace Mugabe vaite mabasa avo sezvo vakaripiwa nehurumende. Kana muchida kupinda pachirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tiri kutarisa mhirizhonga inonzi yakaitwa iyo nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF avo vanga vachirwisa vagari vepapurazi reManzou iro rinonzi nehurumende rakapiwa amai Grace Mugabe. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire nekudzvanya pakanzi like paFacebook page yeVOA Shona.